Mashoko aya akataurwa nemumwe chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga avo vanoshandira pachinoi Mall Medical Center muHarare. Dr. Chiripanyanga vakati vanhu makumi masere kubva muzana vanodzamisa pfungwa zvakanyanyisa vozoguma vaona sokunge munhu wese asinganzwisise zviri kuvashungurudza. Vakati kune chitsama chevana vadiki vari pasi pemakore gumi nemashanu 15 vari kusvika pakuzviuraya mushure mekunge vadzamisawo ndangariro zvakanyanyisa.
About 80% yevanhu vese vanokomita masuicides pane some level of depression yangu ainayo. Saka toti munhu wese anokomita suicide vazhinji vacho 180 vanenge vaita depression, especially major depression. Anenge adzamisa ndangariro ofunga kuti ndingazvibatsira sei, onatso kuti hazvichabatsirika, vanhu handivenga, vanhu vadi kundibatsira, kuti zvino handitore zvangu upenyu wangu. Saka depression is one of the major causes of suicide muno muZimbabwe, even globally. Depression is a major cause of suicide. Kune maincidences mashoma evana vari below 15 years vatinenge tichiti vachiri vana vadika vasati vane zvakawanda zvinowanisa mupenyu, vanoita pfungwa dzinodzama sereke votokomita suicide.
Dr. Chiripanyanga vakaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezvinhu zvavakati zvinoita kuti munhu aite chirwere chedepression.
Kazhinji zvinoitika kana munhu aita depression, yatinoti masigns and symptoms edepression. One, munhu anoti akaita kaproblem kadiki katotarisira kuti munhu wese anosangana nemaproblems mulife, anokwanisa kunge aine capacity, aine kukwanisa kusolva problem yake. Asi kana waita depression, that capacity goes away. Not ukasangana nekaproblem kadiki, then you fail to solve the problem because waita depression. Ukatadza kusolva problem ya unoramba uchifungisa nezvayo, svika wakuona sekuti haichasolveka, svika wasvika papoint yekuti vamwe vanosvika papoint yekuti vava suicidal, anenge akuti handisina chokuraramira because this problem is now too big and chero chandaita problem ichangondiuraya. Saka zvino handizviurayindeka. Usually that's the worst complication of depression.
Vakati dambudziko guru riri maererano nechirwere chedepression nderekuti vanhu vazhinji havatoziva kuti vane chirwere ichi.
The biggest problem in depression ndeyekuti vanhu vanosuffer from depression, one, pekutanga vanenge vasingazvizivi because it's normal kuti ukashaikirwa kana kuti ukarwarirwa kana kuti ukarambwa nemurume kana nemukadzi kana ukasangana nemadambudziko aunosangana nawo mukurarama kuti utewo some problems, stress nekushushikana mupfungwa, zviri very normal. But patinozoti paita problem, pane time frame yatinoti kuti munhu akafirwawo akamboita 1 week, 2 weeks, 1 month achichemawo, after that life yake should be back to normal. Ukaona kudarika time idzodzo, then takutafungira kuti pamwe wadi waita depression.
Chiremba ava vakaenderera mberi vachiti vanhurume ndivo vazhinji vanonyanya kuzviuraya kudarika vanhukadzi.
Suicide, tinoti both men and women are prone to suicide almost equally, but pane difference ndepekuti with men, kana murume akati ndakuzvisungirira akanyora yatinoti suicide note, andaita depression noti pane zvandinetsa ndakuda kuzvisungirira ndakuda kuzviuraya, havawanzo kupotsa. Murume he goes for the worst. Kana aine pfuta anonyatsokunanga panouraya, kana riri banga anozvibaya panouraya, kana kurizvisungirira anotsvaga kure kure kuti hapana anomuwana ozvisungirira, kana kuri una mushonga anokwanisa kupinda kana mubako kana kuzvivharira mubame kuti hapana anopinda, onwa poison kuzvika afa. Asi vakadzi havanyanyi kuenda all the way. Most women akanyora tsamba yekuda kuzviuraya anotry, but kazhinji because of the pain, kufa kunorwadza, kana uchina poison yaya kana uchina roga mushonga wemakonzo unovava zvisingaiti zvokuti kazhinji umwe unozosvipa uzopedza kunwa and you seek help at times. Saka zvinobatsira. Saka because of that vakadzi vazhinji vanoda kutry kuzviuraya havazozviuraya compared kuvarume. Saka kwakadzi toguma takwana inonzi parasuicide, kuti munenge aida kuzviuraya but haana kuzofa. Asi kuvarume tinonyanya kuwana suicide, kashoma kuwana varume anoita parasuicide yekuti anoda kuzviuraya ozokundikana.
Vakati chirwere chedepression chiri muchikwata chezvirwere zvepfungwa, nokudaro panogona kuita rusarura kubva kuhama neshamwari zvinokonzera kuti munhu azviuraye.
Rimwe dambudziko ratinoona nenyaya yedepression inyaya yatinoti stigma kana kuti kusarura. Munhu ane chirwere chedepression because it's not classified under zvirwere zvepfungwa, vanhu vazhinji anoguma vangomuneglecta vangomusiya akadaro. Vamwewo havadi kutaura nezvazvo, kana ari mumhuri vanhu vangomubvarira mumba, haendeswe kumachiremba, hazviudzwe vamwe vanhu vanokwanisa kubatsira. Sazvo kunabva zvakachengetwa depression yaichiwedzera ichiwedzera svika munhu yavamwe azochikomita suicide nenyaya yekuti haana kupiwa rubatsiro. Ende vamwe vanofunga kuti munhu ari kuzviitisa kuti atadza nei kumwe kuenda kubasa, atadza nei kugeza, atadza nei kudya, ari kuzviitisa. Saka vanhu vanostigmatiza vanhu vane depression ende havawani rubatsiro, and because of that kusawana rubatsiro kwavanoita problem inoramba ichita wese kusvika kumagumazo, vazhinji vakudi vakuzviuraya.
Dr. Chiripanyanga vakataura kuti vanhu makumi mashanu kubva muzana muZimbabwe nepasi rose vanorwara nechirwere chedepression.
Vanhu vanorwara nedepression vakawanda. According to my statistics, vanodarika more than half of the population in some form of depression. But vazhinji vacho vane minor form of depression, kana acute depression, yekuti inenge ichingoafekta zvishoma zvekuti havanidi yekuya kuna chiremba. Pane vashoma vanozoafektwa neyatoti major depression, vanouya kuna chiremba, tingangoti pamwedzi tinoona about 10 vanhu vanenge vaine major depression. And it's also a chronic condition, yekuti wanzi wamurwere wedepression, kazhinji unoramba uchingodzoka every month or so. Tichikukansela, tichikupa medication, tichitira kubatsira kuti zviite nani. Because depression, especially kana ya major depression, hachisirwere chakafanana naflu chekuti tikangokurapa zvatopera, chinotora nguva. Tichingokurapa, tichikupa counseling kusvika iwewo mupfungwa dzako, you should also be an active participant. Unofanira kubhiliva kuti unobatsirikana ende kubhiliva kuti maproblems ako anosolveka. Ukakwanisa kudaro, then depression inokwanisa kupera.
Vanhu vanodarika mamiriyoni zviuru mazana matatu, 300 million vanonzi vanorwara nedepression, iyo inonzi inokonzera kuremara kana kuzviuraya kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere 800,000 pasi rose. Nyika yeZimbabwe haisati yave kuziva kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere ichi, asi tsvagurudzo yakaitwa naDr Dixon Chibanda inoratidza kuti zvimwe zvezvinhu zvakadomwa sezvinokonzera kufungisisa kana kuti depression inyaya yezvakaitika kuvanhu ava munguva yehondo yakasunungura nyika ino. Zvimwewo zvakadomwa zvinonzi zvinokonzera kushushikana kwepfungwa ihondo yegukura hundi, iyo inonzi yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Mukuru weZimbabwe Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi, vakataura neStudio 7 vakati, mhirizhonga inoitika panguva yesarudzo muZimbabwe inokonzerawo chirwere chedepression. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.